Vabereki vakawanda vanoti kuongororwa kwevanhu vane hurema hwekusanzwa kunodhura zvokuti vazhinji vavo havakwanisi kuendesa vana vavo kunana chiremba kuti vanorapwa urwere uhu husati hwakomba. Amai Tsitsi Hlabati vekumasvingo vanoti mwana wavo uyo ane makore mapfumbamwe anonzwira kure mazwi anotaurwa zvokuti vakashaya mari yokutenga mahearing aids izvo zviri kudzosera kumashure budiriro yeupenyu hwemwana wavo.
Saka nyaya iri kunetsa mwana wangu hanzi akarwara ari mudiki tichasati asvitsa mwedzi tichaenda naye ku 7 days ndobva amboitanga kugwinha kaya tikazama kumadoctors kudii zvese zvikangonzi mwana anonzwira kure nenzeve 1 yekwaright yekwaleft inenge isingatonzwi saka ndobva tazama kutsvaka hearing aids mahearing aids ari kudhura.
Amai Hlabati vanoti vakavimbiswa nenyanzvi dzeutano kuti mwana wavo aisafanira kuenda kuzvikoro zvinodzidza vana vanorarama neurema nokuti vane chokwadi chekuti mwana aizokwanisa kuita zvakanaka kana akatengerwa mahearing aids.
Tikatraya madoctors achindikurudzira kuti tikamboenda kuSt Giles achiti mwana akaenda datotsvaga chikoro kuti kuda tingamuendesa. Hanzi aiwa mwana mukamuendesa ipapo iye ane potential yokugona kutozotaura sinzi imwe nzeve chitonzwa nekuti zvimwe zvacho zvadaendesa kumaspeech therapist zvimwe zvinobuda zvimwe hazvibudiwo zvizhinji hazvibudi saka ivaiti pakusabuda kwazvo inyaya yekuti nzeve.
Baba Kizito Chirenje vekumurombedzi kwazvimba vanoti vane dambudziko zvakare remwana wavo uyo akambotengerwa mahearing aids neimwe hama yavo yakambogara miri yemakungwa asi akadimburwa dimburwa kaviri kose nevamwe vana vaida kuziva kuti chii chaaipfekera munzeve.
Ainzi tidzwe nevamwe saka zvakabva zvaikumbidza kubva zvangoshaya basa zvodimbuka.
Baba Chirenje vanoti hama yavo yakadzoka kumusha nokudaro havachakwanisa kuwana mamwe mahearing aids nokuti anonzi anotengwa nemari yekuAmerica iyo vasingakwanisi kuwana.
But they were referring me to my doctors. Ndizvaina nadoctor wamuna wekubhekuna Josiah Tongogara. Ndivainzi kune maspecialist. The education waiti yo pati namadoctors. We might need to help, but we don't have to.
Sachigaro wekomiti yehutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yekutengera mwana wese mahearing aids nokudaro vabereki ava vanofanira kubatsirwa nemadona ayo anopema mari kunze kwenyika. Dr. Labode vanoti hurumende yakaomerwa panguva ino zvokuti iri kutoshayawo mari yokutenga mishonga ine mitengo iri pasi pasi inofanira kubatsira varwere muzvipatara.
Mahearing aids anodhura pamwana uri kutarisira $1,000. Hurumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi $10 kuti iwanikwe pagomo pachipatara. Hurumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi munyaya yemutauro wemaoko mubazi reutano amai Cecilia Nhleya vanoti pane chirongwa chokuti mwana wese anozvarwa atange kuongororwa kana paine hurema hwaanenge ainahwo kuitira kuti vazokwanisa kubatsira vana ava pavanenge vachikura zvinoenderana nekuremara kwavo.
Ndoda kuti vana vese vari kuzvarwa vakwanise kunge vachibva vatarisiwa kuti anonzwa here kana kuti hanzwi. Tine programu yatinoti at risk. Iyo programu tichitarisa kuti vana vese vazvarwa anoongororwa kuti ane hurema hwakaita sei. Saka hurema iwo unobvira pakuti wedza uri hurema hwenhengo dzemwiri kana hurema hwemadziso kana hwenzeve.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti pavanhu miriyoni imwe chete yevanhu vanorarama neurema hwakasiyana-siyana pakaonekwa kuti vanhu zviuru zana nemakumi maviri vanhu vasinganzwe kana kutaura. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013 asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamiri.